maonero angu ndiye kuti danairi rinopokana neconstitution yedu yeZimbabwe. Constitution yedu yeZimbabwe yakavhoterwa namamiriyoni evanhu mumaconsultation meetings. Inotiye nhau dzakaita seidzi dzinofanirwa kunge dzichibatwa nekomishoni yakazvibereza yoga. Ndosaka bumbiro redu remutemo ranga rakaumba iyaya International Peace and Reconciliation Commission. Madzishe havangavi vanhu vatingati vakazvimirira voga nekuda kwekuti kwemakore akawanda vava nenguva vachiratidza kuti vanebato ravanotsigira. Saka vanenge vasina independence munhau dzakaita seguku raundi. Zvinoonekwawo nekuti guku raundi yacho rungano rwayo rinoonekwa kuti vakakonzeresa guku raundi nenguva yavamugabe vanga vari bato raitonga panguva iyoyo richiri bato ririkutonga pane nyongoro. Zvichireva kuti ava ndivo vamwe chete vakakonzera dambudziko racho. Havangatarisirwi kuti vange vachiva nechekuita nekugadzirisa dambudziko racho.
Asi chii chakatadzisa kuti komisheni yakazvimirira yamuri kutaura iyi inge ichiita basa iroro?
Komisheni tinoona sekuti yakatadziswa yatinoti political will. Zvichireva izvo kuti ivo vezvematongerwo enyika kunyanya ebato rekutonga vanga vasina chido chekuti NPRC ibudirire munhau yeguku raundi.
Kune vamwewo vari kuti zvakakosha kuti madzishi anga achitungamira urongwa uhu nekuti ndo vanoziva zvakaitika mumatunhu avo. Imi munotiwo?
Michina yedu inotitonga muno muZimbabwe. Inoti bumbiro remutemo riri pamusoro pazvose. Saka tikada kutarisa process yakaumba bumbiro yedu remutemo inotinotipa kuti vana veZimbabwe vanotarisira kuti iri ringe riri basa rinoitwa nekomishoni yakazvimirira yega.